Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 6 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuno kubaradzwana kuchanzikiti vamutodi vauya nevanhu vavaveza PF ndovanhu ndokutya vachizive DPC vangu vatopandaka zvaenda.
Bato reCCC ropomera vaenergy mutodi mhosva yekuvhiringidza musangano waro kumasvingo.
Pandasvika paya tichiteera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver, topataona vanhu veCCC vaunganidza matombo muground ravanga vachiti kwakumhanya kuya kuroad kwataa takapinda.
Asi vamutodi veZANU PF vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Muzvina bhizimusi anodyidzana nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakuda tagwirei vopomerwa mhosva dzekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Indiwe mingume emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bato reCCC riri kupomera vari kumirira bato reZANU PF musarudzo dzedare reparamende kubhikita South vaenergy mutodi mhosva yekuedza kukanganisa musangano waro wekutsvaga rutsigiro pabaradzanwa kumasvingo nhasi. Vamutodi vari kupomerwa mhosva yekuridza pfuti pamusangano uyo. Asi ivo vamutodi vati ndovatanga kudenwa nevatsigiri veCCC. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzemiriri wedare reparamende kubhikita South vaenergy mutodi vari kupomerwa mhosva yekukanganisa musangano weCCC pabaradzano apo vanonzi vasikane vechidiki vebato ravo vakabudisa pfuti ndokuridzira vanhu izvo zvaita kuti vamwe vatsigiri vabve vatiza pamusangano uyu. Mumwe wevatsigiri vanga vari pamusangano uyu vaJohn Mpanduki vaudza Studio 7 kuti vatsigiri vavo vapindwa nekusvika kukuru apo pfuti yaridzwa.
Ya ichokwadi tiri kuno kubaradzwana kuchanzikiti vamutodi vauya nevanhu vavaveza PF ndovanhu ndokutya vachizive DPC vangu vatopandaka zvaenda.
Izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chigaro chemunyori mune zvesarudzomubato reCCC mumasvingo vaGodfrey Madzikanda.
Kana vachinotaura kuti musaro wavanhu vanenge vakatovaudza kutaura kuti kati mukanzwa ndati handiwe musaro wavanhu tiri kureva kuti rovai vanhu nokuti zvinorevei kuti munhu angaridza pfuti iko zvinonzi asati asungwa.
Vamadzikanda vati bato ravo razokwanisa kuendera mberi nemusangano wavo asi vachitaura neStudio 7 vamutodi varamba kuti ndivo vakonzera mbiri zvoga iyi.
Pandasvika paya ndichiteera kuti ndione kuti chii chaitika kuna driver nemota yake topataona vanhu veCCC vaunganidza matombo muri wematombo muground ravanga vachiti kwakumhanya kuya kukuroad kwataa takapinda pavambotanga vapfuura mota yadriver ndokuuya kwakutanga kupfuura mota dzese dzadziri paconvoy yedu. Tada kuti titaure kuti musadaro chii chamakuita taona kuti havasi kada kutomboterera kana kuita sei tatiza tichibva ipapo.
Vaendera mberi vachitiwo
vatazokaruka vatova paindaneti kuzwa paita sei paita violence ZANU PF yaita violence ivo varivo vatora mumatombo vakarova mota dzedu dzevarova mota yeGD6 yedu yanga yakatakura hufu kuita kurufu nekuwadisenda. Saka tashaya kuti zvinoreva chii, kuti vari kuda here kuti vatanishe zita reZANU PF, vari kuda here kutanisha zita rangu irisa MP aspiring MP, kana kuti vari kuda kuedza kuti vatanishe the whole electoral process.
Mutauri weZANU PF masvingo vapepukaichi wewe varamba kuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga.
Saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo, isu hatishungurudzi vanhu. President vedu anotaura zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga.
Asi vanoona nezvofambisa kwemabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vapa vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa pachena.
Chiitiko chaitika muzuva ranhasi chinoratidza kuti nyika yedu haisati yagadzirira kana dzasati yave red kuti tiite sarudzo dziri munyararo uye sarudzo dzichekerere.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vati vange vasati vanzwa nyaya iyi.
I need to check ni the provincial commander kumasingo.
Kukanganisa kwemusangano uyu kunouya apo nezuro bato reCCC rakarambidzwa kuitwa musangano munhandare yeTsovani kuChiredzi uye nhasi mapurisa arambidza bato iri kuita mumwe musangano webato iri kwaChivi Growth Point. Mapurisa ari kuti pane zvirongwa zvehurumende zvinenge zvichiitwa pedyo nepanenge pachida kuitwa musangano yeCCC. Ndakamirira Studio 7 kumasingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tichiri panyaya iyi vachamisa nhasi vaendawo kuzaka uko vaudza vanhu kuti vanotarisira kukunda musarudzo zvine mutsindo. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari kuzaka kumasvingo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mabishopi eRoma pasi pesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC ari kukurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo. Izvi zviri kuuya panguva iyo nyaya dzemhirizhonga dziri kuwedzera kusanganisa kurohwa zvakaipisisa kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaObei Shava neZuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezvegwaro ravaburitsa iri, munyori mugungano remabhishopu eRoma iri, vaTravis Moyo, vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisiyane nenyaya dzemhirizhonga.
Kusiyana kwemapato atinawo epolitics, ngakusaunza rusaruro, kusaremekedzana. Tine mainstitutions akatikoshera, akafanana neavanochengetedza runyararo, vezeki nemakotsi. Ngavaite basa ravo vasina rusaruro, vaite basa ravo nemazo, vakai.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachikurudzira vanhu kuti vaite sarudzo murunyararo, asi vanopikisa vari kupomera vasori nhengo dzebato ravo reZANPF nemapurisa mhosva yekukonzera mhirizhonga munyika. NeZuro, gweta rine mukurumbira munyika, vaObei Shava vanonzi vakarohwa zvakaipisisa pamwe nemumwe anovabatsira kuita basa nevanhu vanonzi vainge vanyepa kuti vanoda rubatsiro rwavo segweta muHarare. Bepanhau repadanje mutande reZimLife rinoti vanotengesa mumugwagwa kuBelvedere vakaona vaShava vachirohwa, vanoti vakavarwisa vainge vari mumotikari mbiri dzinoti yeMercedes Benz sedan neToyota GD6. Vakashanyira vaShava mushure mechiitiko ichi vaDenford Ngadziore, kanzura webato reCCC, vashora zvikuru zvakaitwa izvi.
Purisa vakaudzwa ende hapana zvakadini parikavhwa oreven atasung so itarisire yangu tipawanikone paine justice nyaya yekurohwa kwavo.
Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANPF, vatafadzwa Mugwadi, vati bato reZANPF rakarwira kuti vanhu vashande munyika vakasununguka uye haridi zvemhirizhonga.
Nekuti ikobvero yavo kuita mabasa avanoda munyika yavo rakanakoka. Izvozvo zvingava zvinoshamisa kuti bato rakaita basa guru rakaita seiraro nhasi rotanga kukomerwa mhosva dzekuti aaa zvanga rakazhinji dzevanhu. Hakuti munoziva zvedu kuti vose vanoita izvozvo vanenge vachikanganisa. Saka paikuita matambudziko akadai ngavanomhanyara kumakuru. mapurisa, mapurisa wacha ungoro hotu katakura kutuwa nani wanenge waita mabasa umbe isa ukona wadabasa.
Mutauririwe sanga noruona neshe magweta munyika Velo Society of Zimbabwe wa Richard Chidza vashoro shikuru mirisho nga ya kaitu kwa kuna vashava
Society of Zimbabwe la kachika mazwa nekuchikizwa nye kuro wazwa kanyanyisa kwa kaitua gweta rino mirira kuzero dewe rujinji uye are nengo yedu anonzo beshava nesuro kunyangazo tichiri kuongorua nyai Low Society iri kuchikizwa ni mfana nizo iri kutenderera ya vashava iri kubuda pa social media uye tinoshora zakanyanyisa kushandiswa kumiri shonga
mamwe masangana ashoro poza kukubatwa kwa vashava anosanganisira Amnesty International the International Commission of Jurists ICJ avo vati kukubatwa kwavo kunouya vachango budirira nemamwe magweta kuchenura miriri weHarare West muzvare Joana Mamombe na muzvare Cecilia Chimbiri vebato reTCCC pamhosva yavaipomerwa yekuti vainge vanyepa kuti vakapambwa muna 2020 vamwe vatumira mashoko kuvatori venhau vachishushikana nezvakaitika kuna vashava vanosanganisira Reverend Kenneth Mutata vanoshanda nesangano reWorld Council of Churches uye mutauriri webato rinopikisa reTCCC muzvare Fadzai Mahere vesangano reZimbabwe Human Rights Association nevesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachambobvunzurudza kumakamba avo kuti nyaya yavashava yakasvika here kumapurisa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Masangano anongorora nyaya dzeuori anotrade the century neopen secrets aburitsa gwaro riri kupomera chipangamazano chemutungamiri wenyika muzvinafundo vakuda kwasheta gwirei mhosva yekushanda nebhanga guru renyika kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering kuti vatenge migodhi miviri inoti bhindura nickel nefreda rebecca gold mine gwaro iro rinonzi france fakes and facades raburitswa nhasi vatagwirei vanonzi vakatenga migodhi miviri iyi nemari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuamerica kana kuti US $60 million Studio 7 aina ukwanisa kubata vatagwirei kana gavhuna vereserve bank of zimbabwe Dr. John Mangudya kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa asi vatagwirei vakatemerwawo zvirango nehurumende yeamerica vachipomerwa mhosva dzeuori mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nhengo yezanu PF vari vanogara muno muamerica Dr. Frank Guni kuti tinzwe mafungiro avo
aonero edu ripoti iri iri kuratidza pachena kuti it's yet another effort to sabotage our election system and to influence vanhu vemuzimbabwe sezvo totarisana nenyaya yesarudzo
sei muchidaro Dr. Guni
mukaongorora iri kunzi so-called investigative report muchaona kuti iwe vakatorinyora vanobvuma kuti vakaita rely on mostly a single source the so-called whistleblower and iwe pachavo mukaverenga maripoti avo iwayo anonyatsotaura kuti vakaita dambudziko rekuti vawane umboo hwakakwana hwekuita verify zvinhu muno muzimbabwe saka zvimwe zvizhinji zvavari kunyora umu ndo zvatinoti muchirungu conjecture and suppositions zvisinei tinoona sekuti ripoti iri raburitsirwa kuti riite influence kana kuti ripushe vanhu towards a certain area kana kuti certain other political parties sezvo tatarisana nesarudzo
ikubatei muromo muri ipapo sei muri kuti rinorerekera kune zvematongerwo enyika kunyanya makatarisa nyaya yesarudzo
mukaona kuti iro ripoti irori rine vanhu vakawanda zvikuru vari musangano wedu wezanupiefu vari kunongedzerwa asi vasina kupiwa mukana wekuita right to reply uye zvekare muchaona kuti zvavari kuti izvo umboo hwavainawo kana kuti ndo magwaro avakawana kubva kuna whistleblower these things happened in 2021 two years ago vanga vakamirirei vanga vasingade kuriburisa sei ripoti iroro vazomirira nhasi uno kuti tasvika pamaelection ndopavava kubudisa this so-called investigative report
matanho api akatorwa nehurumende iri kutungamirirwawo nebato renyu nenyaya iyoyi
nyika dzese dziri pasi pano dzinoita mabhizinesi makambodzo vachishambadza kuti vanofambisa sei mabhizinesi avo. Mukaona zvavari kutiwo ndo marecommendations varikuda kutoti Zimbabwe isukirwe kuti iise nyaya dzemabhizinesi ayo online kuti vagopota imovo vachipinda vachiona kuti tiri kunzvenga sei zvitarafu kana kuti masanctions. Hatisi kuzoita izvozvo, ngavaitire dzimwe nyika dzavanoda kudherera vachiti kwete kuda kunyepera vanhu.
Vanga vari nhengo yezanu PF, Dr. Frank Guni vari parunhare muno muWashington DC naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivans abatawo vanoongorora nyaya dzezvi vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Ripoti iri kutionesa kuti bhanga guru renyika rapindwa napongwe uye harisisina kukodzera kunge ringe richiita basa rarinofanira kunga richiita. Ramaoko emakoronyera uye harisiri kuita sevhisi yarinofanira kupa kuvana veZimbabwe.
Patsanangurei zvishoma ipapo kuti sei muchidaro?
Kuzvino munhu achida kuenda kunotora mari yake ingava iri kana $1,000 anonyoreswa magwaro atsanangure kuti sei arida kutora $1,000. Asi tiri kuona vanhu vakaita sana kuda kwasheta gwirei vachitora mamiriyoni pavadira vachibudisa mari idzodzo kunze kwenyika. Izvozvo zvinoonesa kuti tine crisis yegovernance munyika medu. Vatagwirei muswe wavo warebesa unofanira kuti ugurwe.
Muri kunongedzerwa mazita akawanda evakuru vamaguhu, zvinofamba sei munyaya dzakadai idzi?
Zvatiri kuona izvi ndo inonzi organized crime, hukoronera hunenge huchibatanidza vanhu vakawanda nenyika dzakawanda, vanoiti transnational organized crime. Kugona kwavatagwirei kubvisa mari kureserve bank vachiendesa kuLondon vachizoitenga nayo mamwe mining companies zvinoonesa kuti midzira yeuori iyi yatekeshera ende ratova dambudziko guru, nekuti kureserve bank kwacho namangudya ndo basa ravo rekuti vaongorore kuti zvinhu zvakadaro zvisaitike. Saka kuitika kwazvo zvinoreva kuti naivo vacho vanamangudya varimo mazviri, zvoreva kuti naminister of finance vamutuli nube varimo mazviri. Saka iritori dambudziko renyika rinotongoonesa kuti hapasisina chinonzi governance.
Ndingadawo kutarisa kuti ko iwo mutemo wenyika unenge wakamira papi?
Zimbabwe inyika ine mitemo yakanaka, asi mitemo haikwanise kuzviinforsa yega, inoinforswa nevanhu. Saka vanhu vanofanira kunge vachiinforsa mutemo kana vanhu ivovo vaine huori, mitemo inongoniswa paside vanhu vachiita huori wavo vachiita zvavanoda.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvicherwa vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunhare kwamutare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa refreeze yemucongress vaJoseph Makamba Busha nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamwe nekuzivisa vachakwikwidza vakamirira bato ravo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMakamba avo vaive panzvimbo yechina musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2018 vati rwendo runo vachakunda zvine mutsindo.
Avo vari muhurumende vakauya pamberi pedu takaona basa ravakaita, asi basa racho zvizhinji zvavakaita hazvina kugutsa mhuri yeZimbabwe.
Vatiwo chimwe chinhu chavachaita kana vachinge vakunda musarudzo kuvandudza bumbiro remutemo wenyika kuti ribvise masimba kubva kuvatungamiriri richiendesa simba iri kune veruzhinji.
Saka bumbiro racho harina kupa masimba kuvanhu, rakapa masimba kuvatungamiriri wehurumende. Toda kuti masimba aende kuvanhu.
VaBusha vane nhengo pfumbamwe chete dziri kukwikwidza musarudzo dzeparamende uye vati vachashanda nemamwe mapato kana vakakunda kuti vaumbe hurumende. Vari kupwipwidza vakamirira bato iri kugariba amai Doras Chiweshe vati vachasimudzira madzimai nevechidiki kana vakakunda.
Kugariba tiri kuda kusimudzira madzimai, kuda kusimudzira vechidiki nana mai vakura uye zvisikaridzi bandichabuda nekuma reserve kwese andichanobatsira vasati vakugona kutoti vakura vasati vasisagone kuzvibatsira.
Vabusha vati vachaita misangano muHarare vasati vatanga kutenderera nenyika yese. Zvichakadai vari kukwikwidza musarudzo vari kugunununa kuti havasati vapiwa gwaro revavhoti sezvinotarwa nemutemo wesarudzo. Vachakwikwidza vakamirira Triple C kukuwadzana East vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vave nesvondo rese vachienda kuZek vachitadza kupiwa voters roll.
Pese patinoenda muo musi watakaenda takatozosedzerwa mapurisa nezuro tanga tiriko vari kuramba vachitaura kuti tichakupai kana raredi. Hatizive kuti rinoita redi zarini. Mutemo uri kuiye unoti makandidates ese anofanira kupiwa voters roll pachena.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. P. Sairwanya vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti veZANU PF vatove nevoters roll kare.
So ZANU inayo voters roll. Ma MPs eZANU nevamwe vari selected vanayo vanotofamba nayo vachikambena vachiunganidza vanhu vavo vachiita.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwamashoko muZANU PF zvakare vari kukwikwidza vakamirira bato iri kubhowera West vatapfadzwa mugwadi vati vachakamirirawo gwaro revavhoti.
Isusu hatisati tapiwawo semacandidates acho voters roll. Tose hapana yatapiwa kubva kuZek. Ende tinoimba kuti zvichida kuda pane zvinhinga mupenyu zviripo kana kuti zvikonzero zvavasati vatipa. Saka saizvozvo hatigoni kuvamhanyisa.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaRodi Mkiwa vaudza Studio 7 kuti vachakwikwidza musarudzo vachapiwa voters roll uye mukuru anoona nezvesarudzo muZek vautoile Sligwana vachadzivisa zvakawanda pamusangano wavachaita nevatori venhau nevanoongorora sarudzo nemusi wemugovera muHarare.
Tichange tichitaurana nevari kuuya kuzoongorora maelections edu musi wemugovera nenguva dza11.
Gweta vamarufu mandevere vaudza Studio 7 kuti Zek yave kutotyora kodzero dzevachakwikwidza nekusavapa voters roll vachiti vanofanira kuwana gwaro iri nguva ichipo.
Saka kuitwa kwakuitwa neZek vatotyora mutemo already nekuti vanofanira kunge vapa vanhu mavoters roll avo vose vakabudirira kunominatwa kumirira vanhu.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderani nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya yadzivisa nhasi kuti yambomira kuvhura bhodha rayo neSomalia rave nenguva yakareba rakavharwa nekuda kwekurwiswa kwayo nevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Kurukota zvemukati menyika, vaKithure Kindiki vati vachavhura munguva dzakasiyana mabhodha anoti Manderu, Lamu neGarissa pamugano wavo wakareba wenyika mbiri idzi. Vanhuwo zvavashanu nemapurisa masere vakaurayiwa muKenya nevanofungidzirwa kuti ndeve Al-Shabaab mwedzi wapera. Migano iyi yakavharwa muna 2011 nekuda kwehondo. Apo mapato ezvematengerwo enyika ave mushishi kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino, mhirizhonga yezvematengerwo enyika inonzi yasimukawo zvakanyanya zvikuru mudunhu remasvingo nemamwe maruva, uko bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuchema kuti nhengo dzaro dziri kuoneswa chitsvuku nenhengo dzeZANU PF pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ. Asi bato rezano PF pamwe neFAZ vanoramba kuti vane chekuita nemhirizhonga iri kutaurwa neCCC iyi. Mukuziya nezvenyaya yemhirizhonga iyi, tabata nhengo yezano PF vaKennedy Mandaza pamwe nenhengo yeTripleC vaGodfrey Kurawone. Tatanga nekubvunza vaKurawone kuti zvii chaizvo zviri kuchemwa nebato ravo.
Ichokwadi mukoma Jonga, nguva inoisaridzo notarisira kuti umwe noumwe munhu akandonyorera zita kuzeti agone kukambeni akasununguka. Pati tiri kuona kuti handizvo hatiri kuona muZimbabwe isingari kumasvingo. Zvinhu zvorisungudza semusangano. Handiyo nyaya yoga mukoma Jonga. Bwetarenomira kudzidzo dzevanhu. Mukoma Veshava vari muchipatara as we speak right now. Vakavhunwa makumbo nevanhu vezano PF. In this period, this era yekukambena. We don't expect that.
Regai tinzwe kuna vaMandaza. VaMandaza, pindurai tinzwe hanzi bato renyu raonesa nhengo dzeCCC ichitsvuku kumaruwa uku.
Chekutanga ndinoda kukutendai nekuti mataura imi kare kuti bato rezano PF nezuro rakaita musangano wokudzidzisa ruzhinji weZimbabwe kuti izvo isu hatitsigire mhirizhonga panguva ino yemaelection. Mukuru wenyika anova mutungamiriri webato rezano PF vaMnangagwa, pese pavari kufamba vari kutaura zvimwe chetezvo kuti tiri kuda kuti maelections edu afambe mune zvakarurama. Isu sebato rezano PF hatisi kuda kuwanikwa tichinzi pane vawanikwa vachiita mhirizhonga kana kukonzeresa.
Regai tinzwe vaKurawone vapindure hapo. VaKurawone, hanzi nhengo dzezano PF dziri kuteerera shoko riri kutaurwa nemutungamiri webato vaMnangagwa kuti siyanai nemhirizhonga, saka vangadai vari kuita mhirizhonga havasi nhengo dzezano PF uye ngava yamhangarirwa kumapurisa, munoti?
Mukoma Jonga, vanhu vezano havangati tichikukuvatavata. Izvi handizvo chaizvo. 2008 muna June, paelection ya 27 June, yamunoziva yakauraya vanhu more than 2000, yamunoziva yakadhisipesa vanhu more than 30,000, vamugare vaibuda patv vachiti hatidi mhirizhonga. They are good pakuita yonzi lip singing and the indicate right and turn left, ndo maitiro avo. Saka handizvo chaizvo mukoma Jonga. Vanoda kuzviita kumanage the public image, asi on the ground vachiita zviri different, ndo maitiro avo. Saka vasandiudza kuti havazivi kuti vanhu vezano vari kusukuudza vanhu mumamishao. Iwo anenge ari manyeko makuru mukoma Jonga. Mutemo hausungiri maparties kana whoever kuti kumbira mvumo mapurisa, because it's a democratic and constitutional right yekuti muungane pamunoda nevanhu vamunoda. Mutemo unotisungira to notify the police, kungovaudza kuti tine musangano pakati, then it's up to the police inoda here kuzoprotekta vanhu kana kuti haidi. Asi nhau takura zvinhu zvakasiyana. Polisi yakuda sekuti inoda tikumbire mvumo yekuita musangano, of which that's against the law.
VaMandaza, iro bato renyu rezano PF riri kutorawo here matanho kunhengo dzinenge dzanongedzwa kuti dziri kusvibisa musangano, nokuti vanhu vari kutotaurwa nemazita kuti nhingi ndiye ari kutungamira mhirizhonga kunzvimbo yakati.
Sekutaura kwandaita, sekutaura zvekare kwakaitwa navamutsvanga, mumwe wese anotsigira musangano wezano PF akawanikwa achinzi aita mhirizhonga, mutemo wezano PF vanouziva. Izvozvo zvinoreva kuti zano PF itange ichiteera kwese kwanzi munhu wayo aita akonzeresa mhirizhonga vachishandisa bumbiro remutemo wezano PF. Naizvozvo tinovimbisa sekuvimbiswa kwazviri kugara kuchiitwa mune vakuru vemusangano kuti vanokonzeresa mhirizhonga vachateerwa, vachaonekwa vachionzwa before matare epati kuti zvinhu zvifambe sekutaurwa kwazviri kuitwa nevakuru.
VaKurawone, tipete hedu chirongwa, ndanzwa mune zvamuri da kutaura.
Ndaida kuva kuti kuwana Zimbabwe nguva yaya kwana mapuwa mukana kwenfirogasi wasvika ounozve mukana wamapuwa kuti musarudze wamunoda. Musavhotera mbavha, musavhotera mabhinya, vhoterai vatungamiri chaivo chaivo. I thank you.
VaMandaza, mashoko enyu ekupedzisira, tipete chirongwa.
Chokwadi, nguva yakwana yekuti vanhu tisarudze mutungamiri watinoda, watinoziva ane nhoroondo, mutungamiriri asingaunze kuonesa kwezvinhu mukati menyika, asingashevedzeri munyika kuti muuye nemasanction. Tinomuziva, nhoroondo yake iri kuonekwa mune zviri kuitika mukati menyika. Ngatiendei tinoti tsepete tsepete pamasvingo ipapo.
Vanga vari nhengo yezano PF vaKennedy Mandaza vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kunengo yeTriple C vaGodfrey Kurawone vari parunare kuTexas muno muAmerica muri kuronga ichikokerwa neStudio 7. Vateereri musakangana nachirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 manera anhasi apo tichatarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo tichikurukura pamusoro pekudhura kuri kuita zvinhu zvekudya nezvekushandisa kunyange hurumende iri kuti dhora remunyika riri kudzikama. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Mabhishopu eRoma okurudzira runyararo apo nyaya dzemhirizhonga dzowedzera pamberi kwesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 6 kuNtulikazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. Into ekhona laphana ukuthi kuzali wenza statement ukuthi those of the like mind bahambe lekhatshana.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamagqwetha sezisole ukutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana uBeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengegqwetha.
Bayakuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso laba benza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Zilokhe zisanda izehlakalo zodlakela elizweni phambilini kokhetho. Inhlanganiso ezizimeleyo ezivalisa eThe Sentry le-Open Secrets zibika ukuba umnumzana Kulakwashi Tagwirei umcebisi kamongameli Mnangagwa wasebenzisa indlela ezingaqondanga ukuthenga inkampani yeBindura Nickel leyeFreda Rebecca Gold Mine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lezamagqwetha sezisole kakhulu ukutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana uBeyishaba ngabantu abangaziwayo abamlande izolo ntambama besithi balodaba abafuna ababambele lona njengegqwetha. UShaba ulimale kakubi walaliswa esibhedlela. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi utshaywe ngabantu abane abaqale baya ehofisini yakhe bamswela basebemfonela bezenza abantu abadinga usizo lwakhe. UShaba uvume ukuhlangana labantu laba eHarare lapho abafike bamtshaya khona walimala kakubi. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abasolwa bebehamba ngezimota ezimbili eyohlobo lweMercedes Benz kanye leRange Rover. Izimota lezi bezingelama number plates. Ezinye inhlanganiso ezethule imbiko zisola isehlakalo lesi njalo zisithi kumele amapolisa aphuthume abophe izigilamkhuba lezi. Siqoqela iZimbabwe Human Rights NGO Forum, iCrisis in Zimbabwe Coalition, iLaw Society of Zimbabwe kanye leInternational Commission of Jurists. Abanye bacabangela ukuthi ukutshaywa kukaShaba kulokwenza lodaba lokufunyanwa kwamalunga eTriple C. UJohana Mamombelo Sisicha lo Sicilia Chimbiri High Court bemsulwa kucala lokuthi baqamba amanga ngokuthunjwa kwabo ngomnyaka ka-2020. Ababili laba babemelwa nguShaba. Igqweta elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Ngqubani Sithole uthi laye uvumelana lalumbono.
Kuyadanisa njalo kuyethusa ukuthi ungabe kusenzakala izinto ezinjalo. But I think into ekhona laphana ukuthi kuzanywe ukwenza i-statement ukuthi those of the like mind bahambele khatshana. Kulo msebenzi okumele yenziwe ngamagqwetha, kulo msebenzi okumele yenziwe njalo i-statement lesiyani senziwayo ngesokuthi wonke umuntu obona izinto ngendlela etshiyeneyo kumele azithole esengumuntu othithimeleyo. Njalo abantu bengasukumeli phezulu ukuthi benze umsebenzi.
Njengamagqwetha kalesabi yini ukuthi mhlawumbe lani kungalifikela?
Ngesilungu yesithi this is the new law. We never expected that things are going to deteriorate this far. Kodwa well njengamagqwetha kulomsebenzi okumele wenziwe. Sizabe sithaywa sisenza umsebenzi. Ngoba kumele vele kwenziwe umsebenzi. Ngihopha ukuthi sangothi lezi ezidila ngomthetho bazabanjwa abantu laba babe exemplary ukuthi hhayi nxa abantu besenza umsebenzi kufuze bavunyelwe ukuthi benze umsebenzi ngoba yiwo umsebenzi wangkhona.
Bakhona abathi udaba lolu lungaba lokwenza lokufunyanwa kwabo Joana Mamombe lo Cecilia Chimbiri bemsulwa inkantolo ye High Court ngoba uObeyishaba ngomunye wamagqwetha ayemela ababili laba. Yebo kungaba njalo.
Uyimele indaba liyana and uyimele ngendlela ephezulu. Njalo nje besikwazi ukuthi hayi into liyana isi-expose into eziningi. Ifali liyana i-expose into eziningi ukuthi abalamisa ubukhali sebebonile ukuthi kwenzakalayo. And okwenza ukuthi kuphume ngendlela liyana yokuthi ubambe njalo. Ngakho ke bonaba abayokucabangela yona leyi into barayithi kakhulu ngoba kuvele kunjani.
Umnumzana Ngqubani Sithole ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxela ekobulawayo. Umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kaphendulanga incingo zethu. Abafundisi bokholo lwesiKatolika phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference namhlanje vethule incwadi yombiko okukhonona ngezehlakalo zodlakela olwenzakala elizweni besithi amabandla ezombusazwe kumele akhankase lokuvota ngokuthula. Lokhu kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimba ibandla le-TCC ukukhankasa eBikita South, eChivi laseChiretsi sokuqale isikhathi sokhetho elizweni. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundisi laba bathi umumo oselizweni ngesikhathi sokhetho uveza sobala ukuba amabandla ezombusazwe alakho ukugcina edala isimo esilokufuthelana okungadala ukuthi kube lodlakela elizweni. Isikhulumeli sabafundisi ve-ZCBC uFather Travis Moyo uthi kumele umuntu wonke asebenzele ukulondoloza ukuthula kungabi lokufuthelana elizweni ngesikhathi sokhetho.
Lolu gwalo lumemethe indaba eqakathekileyo kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo. Bayakhuthaza ukuthi ngalesi sikhathi semkhankaso labo abenza ngezepolitiki kabananzelele ukuqakatheka komuntu.
Loba nje kungayisikho kwakuqala ukuba betsho lokhu luya luchela ukudlakela elizweni ngemva kokuba abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu-PF bevimbe abebandla le-CCC ukwenza imihlangano yabo yokukhankasa esigabeni semaSwingo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umongameli webandla le-CCC uNelson Chamisa uvinje ukwenza imihlangano eBikita South nakoChivi namhlanje.
Level ground yama-elections ayisiyo ngenxa yokuthi izanu yenza umathanda, bachaya abantu, ba tusela masabhuku kule fazi ifazi la iyasabalala ithe ithusela abantu
amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukusobala ukuba iZANU PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho okufakazwa ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu
kwaziwa siyazi thina ukuthi udlakela lwenziwa ngamalungu eZANU PF especially nxa besesaba ukunqotshwa kukhetho basebenza besebenza namaphoyisa
kodwa isikhulumeli seZANU PF umnumzana Christopher Mtswanga uthi ibandla lakhe ayisile lijojozela udlakela oluselizweni
no violence ever in this election
ufune ukudlakela ukhetho luphazamisa lokho esikufunayo njengebandla leZANU PF kutsho uMtswanga ingcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi ukusobala ukuba ziningi izihlakalo zodlakela ezibikwa zikhokhelwa ngabeZANU PF elizweni jikelele
bayakwazi ukuthi bazadliwa ikakhulu isikhanyela iprovinsi enjengemaswingo le lapha abantu abasikela khona ikakhulu abeZANU PF basikela kakhulu umnangaguthi bengupresident besusa uRobert Mugabe kodwa abatholanga lutho siyabona into ebhigitha ngale abantu bayixotshwa kulithiyamu ilithiyamu iyantshontshwa iye ngaphandle kwelizwe abantu bebhigitha bengatholi lutho
ezinye inhlanganiso sezilobe imibiko yokusola ukuqonga kwezihlakalo zodlakela eseziqhamukela elizweni ngaphambilini kokhetho zigoqela iAmnesty International International Commission of Jurists lezinye omunye othumele umbiko wakhe ngezihlakalo zodlakela elizweni ngumfundisi mdata wenhlanganiso yeWorld Council of Churches lesikhulumeli seCCC uNkosikazi Fatsa Mayere lenhlanganiso yababalisi eAtos ezinye zalezi zihlakalo zigoqela ukutshaywa kwabuhlungu kowayeligcwetha likaNkosazana Joanna Mamombe loCecilia Shimbiri abebandla leCCC ucala labo ababelethethwa lokuba baqamba amanga ukuba bathunjwa ngomnyaka ka-2020 ngimele izinto zeveni ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi ze uxolo inhlanganiso ezizimeleyo ezivalisa the Sentry le Open Secrets zibika ukuba umnumzana Kulakwashe Tagwireyi ongumcebisi kamongameli yamasoni Mnangagwa ucatshangelwa ukuba wasebenzisa indlela ezingaqondanga ekuthengeni inkampani yeBindura Nickel kanye leFreda Rebecca Gold Mine kulandela ukuthola kwakhe imali ebhanga elikhulu lelizwe Hello Reserve Bank of Zimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi uTagwireyi ucatshangelwa ukuba wasebenzisa iSotic Investments yakwele Mauritius ukuthenga imigodi le eyayinge ASA Resource Group ngemali ebiza izigidi phose ezingamashumi amathathu zamadola eMelika i-$29.5 million. Inkampani le ivikwa yayingasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi uTagwireyi esenza lokhu. Yayiphethwe yiDuff and Phelps eyaziwa okwamanje ngokuthi yiK-Roll. uTagwireyi kuthiwa wasebenzisa lawa mankampani akwele South Africa e-Cayman Islands lamanye akwele Bilitane ekuthumezeni imali ayithola eReserve Bank. Kuthiwa bonke ababethwala imali le ngendlela ezitshiyeneyo beyisa kwele Bilitane babekwazi ukuba ngekaTagwireyi owayefuna ukuthenga imigodi le eZimbabwe. I-The Sentry lenhlanganiso ye-Open Secrets zibika ukuba kwalungiswa amaphepha okuthumeza imali le ngendlela ezingaqondanga. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loTagwireyi obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunkampani yeCommon Market for Liberal Solutions.
wakupele kuya makunga kunga uchubushira ono pakati kwati ukudata kule iwe sakunda le resistance eka chona mbunja akumanga kahle kule mbuzo eminingi ukuthi izimali azisebenzisayo ezokuthenga imigodi wayithatha ngaphi kwaba lama government bonds kwaba le command agriculture lezinye izimali ezimbalwa ezithize nxa-ke sokuphuma imibiko yokuthi izimali zakhona azihambanga kuhle utho ukuthi impendulo zakhona zilakhona uzulu uhle abe le mpendulo asingazi ithi engxe akulabufakazi kodwa sinesikubanayo uhambelana le micabango eyayivele ikhona ngembuzo ezimali zikakhulata kwileli
nxa sikhangela-ke ukubhekabheka incwadi ezama-invoices okunye okufeki lento ezinjalo kulula kangakanani ukuthi umuntu akwenze khonoko
into eyenziwa ngosobhizinisi i-transfer pricing lokugoqagoqa amakhampani amanye ebhalelwa eqaliswa kwezinye indawo ezinjengabo Cayman Islands e-Mauritius kumbe e-Virgin Islands athiwa ngama-tax havens yinto evele ikhona antho sake sayizwa bekhuluma ngayo ugold mafia leyani i-Aldic Jazeera yinto elula kakhulu nxa usebenza labantu abenza ethi i-financial engineering akuhluphi kodwa nxa imali zakhona ziziningi kuya kusetshenziswe ama central bank owudlangudlwangu nalanje ngako-reserve bank of Zimbabwe kodwa ayisho into enzima ukuthi yenzakale
akubophi izini khonokho baba Ngwenya
uyabona mfowethu nxa singakhangelisisa udaba le-transfer pricing le money laundering vele ye singathi khona i-international crime i-Interpol vele basebenzisa umthetho wabo ku-Interpol ngoba imali ezinjalo yizo ezisetshenziswa ukungenisa imali kuma-network e-terrorism anjangeyo-jabab labo bani bani abe-middle east vele i-financial engineering enjalo iyabo ifanele ibophise direct emthethweni
akuvimbeki khonokho ngezinye indlela
kuyahlupha ukuvimbeka ngoba ungabona ukuthi imali ezinjalo kukaningi kusebenza ohulumende ababusayo esingathi ngama-banana republics nxa uma into yakhona isenziwa isetshenziswa uhulumende kuyahlupha yikho kuyabe sokungena udaba lolwana ezezitshengiso ngoba nxa usenza into enjalo ungazama ukusebenzisa amabhenki angelahulumende phakathi kabavumi uhambisa imali yakhona ngoba kule ama-clearing houses ama-international funds ayenziwa ku-central place nxa amabhenki akhona bengaba bele mbuzo eyokuthi imali yakhona ihamba kanjani ivela ngaphi kawusezihambisa imali enjalo so kusebenza kuphela nxa ohulumende abamngcolileyo besetshenziswa esingathi ngesikhiwa ama-crony capitalist
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho obekhuluma lo Gibbs Dube we-studio 7 izakhamizi zeGwanda ikakhulu abesifazana bakhala ngodubo lwendlala edalwe yikungani kuhle kwezulu zikhala njalo ngodubo lokuswela imali ikakhulu emaphandleni ngoba zithi azisalutholi usizo ezaziluphiwa nguhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo kubika u-Anastasia Ndlovu
Lokhu kwethulwe emhlanganweni obuqoqwe nguNduna Khulumani Mathema abalisa lezakhamizi zeGwanda North lapho abesifazana abangenela umhlangano bakhalaza ngokuthi sebegalula phakathi kwendlala lodubo lwemali. Unkosikazi Ntombi Zodwa Dube obesemhlanganweni lo uthi ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe abantu kabasenelisi ukuthenga ngayo ezitolo.
Emali yona leyo umamdala uke wanethuma seGwanda sikhinyeswa iGwanda wayefuna ikhefu ethulile le 40,000 ekhadini lakhe ngaphenduka ngingathenganga ngithi imali ingakwani kwathaa kumelisi ukuthi njeni ikhefu ethulile egcweleyo yayinekile i-43,000
unkosikazi Melody Sibanda uvumelane lo Madube edabeni lemali
hayi endlaleni loyani ndobhile ndidala singono into engalayo yimali hayi iproblem yemali sibili yahlupha kakhulukazi imali hayi kwendlala yokudla hayi imali into ezithengwayo imali akuda
unkosikazi Chiyetsa Sibanda wesitezi khonale eGwanda uthi akunasizo aluthola kuhulumende
hayi masinya khonoko nje kwazi
Loku kugcizelelwe unkosikazi Eunice Ngwenya laye okhala ngokuthi akazange avune lutho lonyaka.
Njengoba yahambe uyeze kubanda kumbe ngenxa yokuthiwa ngabantwana i-50,000 awubuya lokuya lezitezini akusebenzi, akukusebenzi.
Unkosikazi Olivia Dlomo uthi uhulumende usuke wama ukubatholisa ukudla kungela nhlawulo. Okwamanje uhulumende wabika ukuba usahlala phansi akhangele ukuba yiziphi izigaba zelizwe ezingavunanga kuhle uzathi eseqala kutsha njalo ukutholisa abantu usizo lokudla. Ngeviki edluleyo umongameli Emerson Mnangagwa esenyele primary school ebulilima esungula umkhankaso wezanu PF eMathebeleland South wabele abakade besemhlanganweni inhlanyelo yezivande zempida lamatsiyane okufuya inkukhu wathembisa ukuba uzaqhubeka egebha izibholane zamanzi ukuze amelane lendlala ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iseGwanda esitezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi athwaliswe amagabha avuzayo ngawebandla lezanu PF endaweni ezibalisa eMaswingo, eZwimba, iNyama Ndlovu, iNyanga, Mutasa lezinye ezichiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 kuNcwabakazi lonyaka. Vathi kukhanya amalunga ebandla elibusayo adlelana lamapholisa ensitha ekuvimbeni imihlangano yabo futhi bayabatshaya. I-CCC ithi kuvinjwe imihlangano yayo izolo eChikombezi leChirezi Central lampo uChamisa abefisa ukwethulela uZulu umbiko wakhe oqakathekileyo. Ibandla leli namhlalene lise ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho oluzayo eBaradzana Business Center eBigita esabelweni seMaswingo. Ibandla lezanu PF lona liyakuphika ukuba lithwalise nzima amalunga e-CCC ezabelweni ezitshiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Belief Gawule owebandla lezanu PF endawonye lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC. UGawule usungula lingxoxo.
Khala liba umsindo kwesi isikhathi lanapho kungela lutho khona singazi ukuthi namhla kulolutho zabe sitenginaya kulalutho ngoba bahlezi bekhala. Mina ngazikhuluma ngeviolence Dube khathesi ndisembangweni wesikoloto khona angiboni violence ngitabona njenyamendlo wamboni akulalutho ezigabeni zethu ngapho ama-provinces akulalutho angazi ukuthi kumbe ngaye mhlawumbe kwezinye indawo lapho esingafinyeleli khona kodwa anti phela omabona kude labo bani bani bayasilisikele kulenzini lapha siyabona ezinye izinto ezenzakala but ezimbabwe kulokuphula lapha i-violence nale ekhona sihlalele ukhetho asiyiboni.
Ye, Baba Mlalazi.
Mhlawumbe ubaba uGawule umbuze ongayisiwo. Ubofanele umbuze ukuthi kathi Gawule into yenu leli uyayiqhubeka e-violence na. Mhlawumbe ukeza kuphendula ngcono kulalokho akwenzayo kuphika ukuthi yena kakakuboni. Ngenhlanhla enkulu sila le nto kuthiwa yi-social media iyasilethela i-evidence. Njalo thina abanye uma sibona le evidence ye-violence kasimangali ngoba le nto bayiqalisa kudala e-violence i-DNA yayo bahlala beyenza. Uma isenzakala siyabe siyibheke thina ukuthi izenzakala okunganani not ithi ayisoziyenzakale bavele bahlala beyenza siyababona abantu sebeqala ukuthaywa njalo lamapholisa siwabona
encedisa ibandla elibusayo ekusitopheni ama-rallies awe-TPC.
Khonapho-ke baba Gawule uyakhuluma umlalazi uthi la mapolisa ungazane achotshozela khonokho ukuthi kuvinjwe imihlangano ye-CCC. Uhamba njani nxa kusenzakala khonokho?
Nxa sesibuyele emuva, nxa sikhuluma nge-violence, angikwazi ukuthi siyasikhuluma nge-violence njani, siqalisela ngaphi. Kanti sube okukhona umlalazi uyakhosa ukuthi kasihlasana bekugijimisa imakhuphe emsaya emfeni kacwalirayo kwakungasiyo violence yena leyo yayisenziwa ngobani e-harvest house ngale umoro uze besima bebaleka nakomunzura kwakungasiyo violence yena leyo ayengamayuth abobani nalayayitaya omunzu ngezindlela konke kungakhangela kokokwenziwayo kwaze kuthiwa izanu pf yeizanu pf laphana yesesila but ungakhangela ibandla le-opposition eliyilo alisisisi yi-MDC vele singakhuluma ngayo njalo ukuthi yi-MDC ngelalo because yiyipati ekhona i-CCC ingeyile kuze but ipa i-MDC yiyipati but okukhona yokuthi yibo bantu sebane-violence bona bantu abathi masibakhangele nxa ukuthi abakhona abanye kuzanu p f bayabe befanana nabo bona abantu abathi abahamba besiyatshayana bona bode epatini yabo bode wathi bonxa sebethayana namanye amapati angikubalekele ukuthi ngabe kuneyinye into eyenzakalayo kwezindawo kwezinti omunye umumo bhidi futhi uya ngokuthi kuhambe njani abantu bayalwa kodwa kungabhuli ukuthi ukuthi abayibo baqalisa umsindo ngobani bese kufuna ukuthi abantu i-CCC yabe sikhala kuphela isinga ukuthi simpathaye ukuthi abantu basimpathayizelayo bekhala kuphela abantu be-opposition labo
khonapho-ke mlalazi kwenza zani ugawula ukuthi liyatshayana lodwa lidle phane lenze konke lokhu lose lihlaba umkhosi lithi izanu
angeke ngithi ugawule or ngivumelane laye ekuthini abantu be-TPC bayatshayana bona bodwa ngoba lobo bufakazi asilabo lanxa kusenzakala ngithola sezimulini kogawule khona abantu lingama-brothers liyalidlephane nje kukhulunyiswane kuphele kodwa i-violence esikhuluma ngayo i-violence e-institutionalized i-violence esekelwa nguhulumeni uma ngithi uhulumeni uthola ukuthi amaphoyisa ayahlanganela kule i-violence lokhu kubangelwa ukuthi uma kusenziwa i-recruitment yamapholisa uthatha ama-party activists akhithwa izikipa zezanu abese siyagqokisa i-inform yikho ubona belesibindi ukuthi uchamise zakha esesitedini adresa abantu gawule uma ungakubonanga okungabafana okuncane okungela la maphenti okwezanu kusukume kwathi heyi wena chamisa isikhathi sakho sesenele esokubani u-adresi kwake kwenzakala ngakhonokho even lo mdabe esaphila owayele-violence wayengakwenzi lokhu njalo gawule nxa bekhuluma imbali ye-violence bangayiqaleli phakathi ngokwenzakala kubomakhude kabayiqale ukuthi uhulumeni wezanu wathi qala waqalisa i-violence against abantu be-Matabeleland abantu betsholotsho lapho isigawule avela khona baqalwa vele nge-violence ngegugurawundi ugawule ungambuzi ukuthi ziphi izihlobo zakhe ezinye kube zihlobo zakhe angazaziyo ukuthi zatshonaphi ngenxa yegugurawundi
umnumzana Fortune Mlalazi ngowebandla le-TPC ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule owezanu PF. Akubizwa ozwayo ngomgqibelo edolobheni le-Sheffield kwele-Bilitane lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lwesikhalanga emkhosini oqhutshwa mnyaka ngomnyaka owebukalanga gathering. Lapho kuyabe kugiywa kunathwa kudliwa abantu besikhalangeni bezijabulela bekhumbuzana ngemvelaphi yabo kanye lokubaluleka kwamasiko abo. Sixoxele omunye wabaqoqa lombuthano umnumzana Difa Dube.
Lufikile usuku abantu abalibona ukuthi luqakathekile kakhulu ukuthi bahlale njalo bekhumbuzana ngobuyibo babo njalo bekhumbuzana ngokuthi kanti abakalanga ngobani njalo lokuthi ukuhlala egangeni abantu abangalahlekelwa ngamasiko njalo abangazikhohlwa lapho abavela khona ingakho sahlala phansi saqopha leli langa ukuthi njalo nje iminyaka yonke iviki lokuqala noma ngithi iweekend yokuqala enyangeni kaJuly lapho kuyabe sekusithi esiyazikhona ukuthi kuyabe sekuyisama abantu bayenelise ukuthi bahlale phansi bazotshona bendawonye abantu bazotshona besakha ubuhlobo besakha ubudlelwane iloba bakhona osoma business abayenza izinto ezithile njalo lokukhumbuza abantwana ukuthi bengakhohlwa amasiko wabo njalo nje lokuthi abantu sazane ngoba njengoba sazi ukuthi ziningi izinto ezisehlelayo nxa sisegangeni kodwa ke nxa ukuthi abantu behleli ndawonye bebambene besazana kuba lula kakhulu ukuthi abantu benelise ukusizana njalo kuba lula kakhulu ukuthi abantu sincedisane ezintweni esizenzayo njalo noma ezintweni esizidingayo sibekwazi ukuthi bakhona abanye abantu phakathina kwethu esabe sisazi ukuthi benzani ezintweni ezokuhwebelana mhlawumbe kungabe kuwukuthi ngamabhizinisi noma ngezinye izinto nje abantu ababe bezidinga ingakho sabona ukuthi lolu suku akube lusuku oluba yisikhumbuzo kithi ngaso sonke isikhathi njalo sikhumbula lapho esivela khona njalo sisakha ubuhlobo ngalo leli langa
kule micimbi bani kahle kahle eyenzakalayo lapho
kuningi esikhangeleleyo ukuthi kwenzakale ngaleli langa ekakhulukazi nxa sikhangela ezemicimbi ngisho labantwana abancane abalamathalente abo laba ababuye bezoshowcase ngalelo langa bezotshengisela amathalente abo abalawo ikakhulukazi abafana nxa sikhangela bazabe khona abahlabelayo bazabe khona njalo abanye abayenza amadramatize kodwa ke nxa ngithi ngibale nje kakhulukazi ukhona ubaba uDJ Pius bese kubuya laphana ubaba laphana uTangapas bese kubuya njalo omunye ubaba uthiwa nguMike Spanda laye uzabe khona njalo laye esinandisela bese kubuya njalo uAllen Ndoda bese siba laye laphana uDave okwamasuku bese siba khona abanye abavele eBotswana abazosinzela abanye ama-sketches
umnumzana Tifa Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano webukalanga gathering eSheffield kwelepilitano livalelisayo nguntungamili Nkomo